komiti yaita musangano wepadande mutande nhasi mangwanani ichishandisa Zoom kuti inzwe kubva kune veruzhinji. Sachigaro wekomiti inoona nezvebudget vaClemence Chiduwa, vanova mumiriri weZaka South mudare reparamende, vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuunganidza veruzhinji sezvo pasina nguva.
Tikaone kuti makomiti akasarudzwa tichiletsaapaa patakasarudzwa kuti tane makomiti nepanofanira kupurizanwa budget, papa sisina time yokuti tikwanise kuita mafysical visit. Saka hatina kuzoita mafysical kuona watosha.
Vachiduwa vati vafadzwa nepfungwa dzanga dzichipiwa nhasi, vachiti vachange vachinzwawo pfungwa dzevanhu kuburikidza nezvirongwa zvichaitwa panhepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation, Radio Zimbabwe neNational FM nhasi Manheru. Asi mugari weMuharare amai Otilia Chikandira vashora nzira dziri kushandiswa nekomiti kutsvaga pfungwa dzeveruzhinji, vachiti vakawanda havana zvikwanisiro zvekuenda pamadande mutande kana kufonera kunhepfenyuro.
Kadai watongofambira vanhu munharaunda wounganidza vanhu, vanhu votaura zviri pamwoyo pavo vachipa zvichemo zvavo, panguva iyoyo kwete zveonline zvivashoma, vamwe havana mafoni acho anoenda online, vamwe data rinonetsa nekuoma kwakaita upenyu, ningawane mari yokutenga data tadza kutengera vana chingwa.
Hazviiti. Izvi zvatsigirwawo navainnocent Dzengwe, avo vachione kuda kweurombo huri munyika zvange zviri nani kuti dai komiti yakwanisawo kuenda kumisha inogara veruzhinji.
Panhau yetwitter budget online maconsultation online anoomera vanhu vakawanda, because hatisi tese tinenge tine mafoni anoita kuti ashande online hatisi tese tinenge tine mari dzokutenga mabundles zvokuti tikwanisenge tichitaura natinzwana nenguva. Saka ichei chokumbira kuti dai zvichigoneka maMPs vachiuyawo maconstituency vachiunganidza vanhu, vanhu vachibvunzwa izvo vachitaura zvavanenge vachitarisira kuti zvavanodawo pabhajeti redu.
Gwaro rinoratidza waro webhajeti ra2024 kana kuti 2024 National Budget Strategy Paper rinoratidza kuti hurumende iri kutarisira bhajeti rematriliyoni makumi matatu nematatu nerimwe chete kana kuti 33.1 triliyoni ari madhora emunyika. Gwaro iri rinotiwo hurumende ichaita zvirongwa zvokuti vane mabasa akakosha munyika vasaramba vachienda kune dzimwe nyika kuona kuti vashandi vehurumende vanenge vachishanda sei, pamwe nekuona kuti hurumende hairasikirwi nemari pakutenga zvinodiwa nehurumende. Bazi rezvemari rinozivisa mari inenge yapiwa kumapasa akasiyana siyana ehurumende munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.